Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna dambudziko remafuta takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa vhiki rinoi anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mari of credit pese anonga tinawo tonga tichiita inishoti anoita revolve kutati hapawe dambudziko zvakare.
Gavhuna vebhanga guru renyika vajohn mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dzichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesozistation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haa iko zvinoizvi we are now in queues which are kilometers long saka haa hazvina kumira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika. Kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedhiziri zvakawanda. VaGumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe. VaGumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi-chimbi. Dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta. VaMufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dzichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesozistation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asi haa iko zvinoizvi we are now in queues which are kilometers long zvakare saka haa hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako because munhu wese ari kungoti mangunjwa ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta and tinoziva kuti mangunjwa yake role ndeyekuprovida foreign currency ka saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anoikwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel Tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto achiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika. Asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana nokuti still it will only be released kana maibhadharira. Endi kubhadhara kwacho uku ndokuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri. Asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa. Mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi. Vanodarika 1,000 kana ukataura vedhiziri vese nevepetrol. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari. Asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndovaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo. But handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padesk mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tiri kunzwa kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi. And as a result, vanhu vaakuyuza magenerators, zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuamerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kufikirinei anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks. And thereafter maletters of credit ese anonge atinawo tonga tichitoimesha kuti anenge arevolve kuita kuti hapawa dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa, yajonga zvinoita ndezvekuda izvi. Masupplies efuel anoisa fuel kumasasa. Then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriisi fuel yavo vokumasasa ionza muma-service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now, masupplies ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvokuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvino kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunozova kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadziriswa mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo mairi matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvokuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chokutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakakunaka. Pamboita nonzi time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko vasavhunduka nokuti fuel ikudirivwa.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vachitaura vari parunare muHarare. Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudomboshava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi, avanoti dombo iri harifaniri kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanwa panakanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMDC. Saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Prisi Kadhuve, vakawana mainvestor avo machinese vakuda kumaina kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzvimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kuti zvene ikoko. Saka takanzwa kuti vaka machina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoglobal. Kambani iyo ndokunge yatotanga kuita basa vasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu, vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa paita misangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chii, zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndovatoita musangano neGeoglobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vanga vavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa makliniki. Asi chatakazoona manje tainyepwa pamapepa eGeoglobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million chodakisa zvazvii zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it's within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP dzakataurawo nemutungamiri wenyika dzikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vane simba rokutitemaina, asiwo vari kuonawo sokuti aiwa kana kupo kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakanditi nditaure naminister of mine, tikataurawo zvakare naminister of mine, akanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yechivemaini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo, vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kampani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Minister of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chizvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti maconsultations ayo ayaita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechiukomomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo reruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge kuministry of mines vachitodzika vakadaro. Chinoitete pava panotoitwa consultation, kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeoglobal aida ku impersonate as the trust chairperson, because palaka uya vanhu ava takavabvunza kuti what will be the benefit ye ward, because mnenge mchiremita mari ku government mo remita ku mopa omutero ku council, ko isisu se community chichati munotipa. Vakati pa zvinhu zvina zvinova izvo kuti vaitiwo hativake komboni, vanhu vedu vachanga vachibva muward muno. Two, manational events vanenge vachitibatsira. Three, vachanga vachitibatsira nokugadzira maroads edu. Four, vakati set up a community ownership trust, inova iyo yakazobuda sotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varoda kudzingwa from Dombosha.
Kanzura vekwaZimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha vana Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika muAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu, zvisinei hazvo kuti bato iri rakatarisana nenguva yakaoma nepamusana peuori pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzehupfumi munyika iyi. Maute muFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kudana kwakaita nezuro manheru, uko kwakasiya mauto maviri afa. Mauto emuSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 240 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum nezuro. Izvi zvakaitwa pasi peurongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda kwezvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa nezuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misahera Mushonga, richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemazvo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha, nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yaremekedzwa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavhinga vaudza Reichoto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwawo kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Hungu isu seHuman Rights Watch tanyora tichitenda paramendi yeZimbabwe nebasa guru rayatanga uye zvetichitenda basa riri kutungamirwa namuzvare Priscilla Misaira Mushonga panyaya dzezvedzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekudzidza nezvikonzero zvipi hazvo. Tanyorawo zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gore ra2018 muZimbabwe, takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro nenyaya yekuti vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya, zvinova zvinokuvadza utano. Tikatsinhirawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri. Hurumende inofanira kuti ione zvaingaita kuti vana ivavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinhu zvamunopokana nazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri iro risati rapasiswa semutemo?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika zvakarewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira pfungwa yekuti zvakadawo pashayiwe anosara kunze. Zvimwe zvatiri kupokana nazvo isu ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuvhiringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uyezve kuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaenderere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana-siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semusambangwenu pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kutsiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona mune zvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 kwete, nyaya yekurova vana haichisiyo.
Vamavhinga, sezvo muri vesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kupawo here maonero enyu ekuti muzvikoro umu zvinge zvichitora mata akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti tinokurudzira zvakare vari kutungamira vemuZimbabwe kuti vadzidzewo kunyika dzakawanda kunyanyei South Africa iri kuchamhembe kweZimbabwe, kwekuti nyaya dzekurova vana dzakabiswa kare. Vana vanotsiurwa anenge akagona kunzi chimbomira chifunga nezvekukanganisa kwako kusvika wasvika pakuti kuone kuti watadza papi ungagadzirisa nenzira ipi. Nzira dzese idzodzo hadzisanganisire kurova, uyezve ngatiregei kufunga kuti kurova ndokunoita kuti munhu apinde mugwara. Vazhinji vari kushandisa Bhaibheri kuti mwana kana asingarohwa anozova nhini, anozova nharadada, anozova chii. Hazisi nguva yatare yekuti vana vanofanira kungotsiurwa, vowaniswawo dzimwe nzira dzekuti kana achinga anzi une zvino zvauchashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopuwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haazongoteereri zvachose, anozova nhini.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga vachitaura vari parunare muLondon naRay Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Nako music.
Maria.
Maria. vaifanira kuva udze here vaikasika kuzvitambira here zvachema godo chinofira mumbereko ndaiva udza zvondorambira ikoko iwe BTK namo yacho aikundike aikundike
Na tipo Wilson Madani. Anakuda wangu tizangu ndichitsigira vakadzi pazvarere rekucelebrate wakwe holiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta etowedzera zvakadzi. Varipo vamwe vakadzi munganatsotera pazvarere rekupemberera. We holiday yao wanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi
vafane
taurai tinzwe mukoma clever kwakadi Cape Town
zvako zviri kuchema nehama dzedu dzezimbabwe zvimutengesi zviramba zvinokwira nguva nenguva
saka poitwa sei mukoma clever apa
kaciti vatungamirira vadai vataurira vagara pasi vataurirana vamunangadzana vachamisa varonga dhaendekavataurirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika nekuti
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muzimbabwe apo chiri kukweshana nenamibhia nesvondo muHarare. Michael Kariati anoripa nyaya iyi.
Kwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineyo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi vakukundikana kwakaita chikwata chemachevrons kuenda ku2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Muteveri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because inini ndikufarira matambiro akuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudhirira Zimbabwe vachikuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kutidherera izvo hatu kutozoirova chatiri kudai sikuenda kuona
mutapara ikambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu ore kusimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kuqualify but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe ende zviri kutorakidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzovaro. Muchipaka atarisira kubva kuna Chipo Mungeri tiri pano naMary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati. Musakanganawo chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.